mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 5 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc nesu mchirongwa chedu chanhasi ini ndine tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
takuda kuti uremekedzo hwaticha hwemurayiridzi hunge huripo kuitira kuti remangwana redu redzidzo ringe richifamba munyika remangwana rewana wedu ringe ririko zvinobvira pakuremekedza ticha kuti anga ari munhu womunyika
nhasi izuva rekucherechedza varayiridzi pasi pose
tiri kuona zviri zvavari kuita asi sarudzo dzirikutoitwa tirikutoendera mberi tinogadzira sarudzo kumawodzi kwese kune mutsvakanzizi kukashaika munhu kune vanhu vakasiya basa
bato remdc alliance rinoti richaenderera mberi nesarudzo dzaro muna zvita iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevasere vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane makumi masere nevasere 7888 nezuro vanhu vatatu vakabatwa nechirwere ichi vachitapurirwa munyika vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 6359 asi nyika dzinopfuura zana pasi pose dzichacherechedza zuva revarayiridzi musi wa 5 Gumiguru izuva rakatanga kucherechedzwa makore ese kubva muna 1994 riri zuva rekutenda varayiridzi vose mukupa kwavo ruzivo kuvanhu pasi pose varayiridzi vemuzimbabwe vanotarisirwa kuungana muguta regweru mudunhu remidlands apo vatungamiri vemasangano anomirira varayiridzi vachataura kuvarayiridzi pamwe chete nokuverengawo mashoko ekurudziro netsigiro anobva kuna mamwe masangano evarayiridzi nevashandi pasi pose 5 Gumiguru rakadzikwa sezuva rekucherechedza varayiridzi nesangano revashandi reInternational Labour Organization neUnited Nations Organization for Education, Science and Culture munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti zvinosiririsa kuti zuva rekucherechedza mabasa akanaka anoitwa nevarayiridzi rinocherechedzwa panguva iyo varayiridzi vari mumatambudziko akadzama muzimbabwe uye apo hurumende ichibata varayiridzi nenzira isina kunaka
asi izuva rekurangarira varayiridzi pasi rose paine timu yekuti Teachers Leading in Crisis and Reimagining the Future. Saka tinorikoshesa zvikuru uye tosangana panguva yekunge varayiridzi tiine dambudziko muno muzimbabwe kunyanya rekunge takagara kudzimba tisina zvikwanisiro zvokuti tiwane kurarama kuti tinge tichienda kumabasa nekuti employer wedu haasi kukwanisa kutipa mari panguva yatinenge tichida mari. Mpulao edu ari kutarisa matambudziko edu oregedza kuadresa matambudziko edu saka isu sevarayiridzi tine timu yedu yatinayowo muzimbabwe
dingindira renyu kana kuti timu yenyu inotii
yekuti Restoring Teachers Dignity itimu yatiri kuuya panguva yekunge uremekedzo hwemurayiridzi hwashoreka nekuda kwezvaari kuwana uye zvaari kupiwa saka tiri pakuti murayiridzi ange achiremekedzeka
saka zuva ranhasi mucharicherechedza sei sevarayiridzi
tinenge tiri kugweru takaungana sesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe patichazofamba tichita nyunyuto dzedu nhasi uyezve tine vatatumira kuti vange vaende kuhurukuro pane hurukuro dzanzi nemuna employer wedu dzinge dziriko vachange variko zvakare tange titaura tiri muma budrumo mune waenda asi pa tiri pakati pa ground tange chipa kuti nyuto dzedu idzodzo idzo kuti panguva ino takuda kuti uremekedzo waticha womurairidzi hunge huripo kuitira kuti remangwana redu redzidzo ringe richifamba munyika remangwana rewana wedu ringe ririko zvinobvira pakuremekedza ticha kuti anga ari munhu womunyika
zvimwe zvamuchange muchitaura pamusoro pazvo ndezvipi
dzimwe dzenhaurirano dzatichange tichikurukura muzuva ranhasi maringe netimu yedu iriko yeglobal yeworldteachers day ndedzekuona kuti panguva ino yedambudziko yatakasangana nayo yecovid-19 zvii zvimwe zvatingaite kunyange patinosangana nematambudziko akafanana neyakamboitika yecyclone idai yekuti zvikoro zvakaparadzwa panguva ino yecovid-19 zvikoro zvakambomiswa zvii zvingaitwe kuti dzidzo inge ichienderera mberi kunyange munguva yematambudziko ndo zvimwe zvekumwe zvatichange tichitaura nazvo tichikurukura nezvazvo sevarairidzi muzuva ranhasi
avo vange vari munyori mukuru weatus varobson chere vari parunhare kugweru nestudio 7 Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vanoti havana ruzivo rwekuti mari inosvika madhora manomwe nemashanu yekuAmerica, US$75, icharamba ichipiwa vashandi vehurumende here sezvo yakange yanzi inopera muna Gunyana. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati mari iyi inova COVID allowance yaizopiwa kwemwedzi mitatu vari pamudandegere vari kupiwa madhora $30 hatina kukwanisa kubata vanuve kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa varayiridzi nhasi vari kutarisirwawo kuenderera mberi vachiramwa mabasa vachinyunyuta nemari yavari kutambiriswa Blessing Zulu West Studio 7 abata Dr. Joe.
Hapana chakajeka chakataura pamusoro pe $75 COVID allowance. Chatakangoona chete ndeyekuti yakaita zinda kupa zinda kutorera. Varairidzi vakaiwana 2 months mwedzi wechitatu ikabva yadini tangowana isisipo yatorwa nehurumende. Chimwe chinonetsa ndechekuti even mari yacho iyi varairidzi vakawanda vasati vatoikwanisa kuitora kubva yekutanga kwacho
nechikonzero chei chaizvo isiri kutoreka mari iyi nekuti kahurumende yakati yavepo
nokuti zvichitaura zvainzi inoita munostoro account munhu wokwanisa kuzonotenga nayo asi vese vakazama kuti vamboita izvozvo hapana kana mumwe chete akakwanisa kuti aise munostoro account vazhinji vanhu vatotravhela vachibva kumarural area vachienda kumabhengi vachingonzi haisati yanaka nanhasi havasati vatoiwana saka iyi mari inoti hazindakupa zindakutorera isina mutupo uri clear uyezve isingauyi zvakajeka ende inenge ichinyepa kuti US$75 iyo isiri vanhu vese vakaiwana vakatoikonvedza kuisa mumarts ndokuti vaiwane hapana munhu wakawana US$75 saka isusu zvekunyengeterwa herisadza mutope sevanhu vakuru hatindi chatakanzwa hurumende ichitaura uyezve chinokalamadza ndochekuti yakati ine cost of living adjustment yakati ichange yabhadhara by musi wa2 Oktobha padambudziko riripo futi pahurumende nderekuti isu hatina kumbokumbira cost of living adjustment
chii chamakakumbira vazhou handiti manga muchiti muri kuda kuti mari iwedzerwe here
takakumbira kuti isu tinoda salary dzedu dzaitambirwa navarayiridzi muna Oktobha 2018 yatinoti restoration of the salary's purchasing power ndo zvinoda varayiridzi izvozvo mwana anokumbira huvewo mupanyoka saka ndo dambudziko rine hurumende yekuti inoita zvayada asi isingadi kuti titaurirane paine yatinoti collective bargaining iyo inoda collective bargaining plus inoda kuti isarudzire vashandi vanhu vanovatungamirira
munorevei apa vazho mungajekesa here
iyo organization inonzi Apex Council mandate yayo yakapera kudhara vaifanira kunge vaita 2 years iko zvino vamugore rechi5 vasina mandate ende tiri kutonzwa kuti vakaita iko zvino imwe inonzi confederation Utonzi kuti confederation yacho yekuti vanhu vatungamiriri nai ndo vanoenda muchechi vopana zvinzvimbo maorganization asingazvizivi sei.
Ese maonero enyu chii chinofanira kuitwa kana pachida kuumbwa sangano rakadai?
Kana tichida kuti aizvo tinofanira kunge taita mafederation. Maunion leaders, imwe union imwe neimwe yodamwa kumusangano wecongress hukusarudza vanotungamirira. Asi hurumende inoda firefighting, inoda vanhu vainoita romance nayo vekuvapikisikanzi. Saka zvese izvozvo ndo zviri kunetsa hurumende kuti haimiri pachokwadi.
Mutungamiriri werimwe sangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vange vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Batore MDC Alliance rinoti richaenderera mberi nesarudzo dzaro muna zvita, richiti kumiswa kwakaitwa sarudzo nehurumende hakuzi pamutemo. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakazivisa mazuva matatu apfuura kuti sarudzo dzose dzichambomiswa pamusoro pecoronavirus. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vaudza Studio 7 kuti bato riri kutonga reZANU-PF rave kuzvidza hurumende. Vashachwayo vati hurumende iri kushandisa chirwere cheCovid-19 mukudzvanyirira nekutyora kodzero dzevanhu.
Sarudzo dzinofanira kuti dziitwe nekuti sarudzo ndo dzinobudisa munhu anofanira kutisandira vanhu, nekuti mutungamiri haasvisike dzega, mutungamiri anotisandirwa nevanhu kubudikidza kunge vaita musarudzo dzakajeka. Saka zvakataura ZANU zvekuti vari kumisa sarudzo ndonyaya yekutora korona kuipoliticisa kwatogara tichitaura, nekuti havazivi kuti zviitwe, havazivi zvekuti zvinoita kuti zvibudire zvakanaka. Saka tiri kuona zviri zvavari kuita, asi sarudzo dziri kutoitwa, tiri kutoendera mberi tichinogadzirisa sarudzo kumawodhi kwese kune mutvakanzizi. Kukashaika munhu ungava kune vanhu vakasiya basa, zvese zviri kugadzira. Tinofanira kuziva vanhu vechi ndiche kuti kune mawadhi mazhinji nekumamps mazhinji akadzingwa zvisiri kutemo, isu tinopinda musarudzo imomo under protest, nekuti vanhu ava vakadzingwa zvisiri pamutemo. Vanhu vakapinda musarudzo wa2018 vakahwina zvine mutindo vakapapaidza vanhu veZANU-PF vakapinda muparamendi kumirira vanhu. Izvezvo kuita kwakupa akupa kuti vanhu kuratidza kusaremekedza vhoti inenge yaisa vanhu kusaremekedza kodzero dzavanhu.
Zvino kana mukaenderera mberi nesarudzo idzi iyo hurumende ichiti aiwa, zvinhu zvofamba sei ipapo kana hurumende isina kubvumirana nazvo?
Haichabvuma zvichafanira kuti zvichaitika, nekuti ndo vanhu vataura paya kuti vanhu vanoda kuenda vachisarudzwa kusarudzwa. Saka zvichaitika kuti tichapinda election, election ichaitwa haisi kuzvisadza kuitwa, hachatozviita kuti zvitoitire ndo vacho vanofanira kuita, nekuti election pane zeki. Saka zeki ndo boka rakaiswa neconstitution kuti rirane maelections. Saka ndo tinofanira kuti tipe gwara kuti tofanisa zvinoshusha sei, kuti munhu akaamba paka kutomuka utaro zvaanoda. Nyika itungamirirwei like that? Nyika inofanira kutungamirirwa pasi pemutemo. Nekutora korona kuita political weapon, chombo chekurwanacho zvepolitics, zvinhu zvatiikabira kana tichitaura kuitika, nekuti chirwere chinofanira kuti chine zvinhu zvinotedzerwa kuzi musaita zvakati zvakati kuti chirwere chisapararira. Saka izvozvo zvatinotedzerwa pasi pemutemo unonga waitwa nevana mukoti nemadhokotera makuru, ndo zvanga zvichifanira kutedzerwa, kuti zvava zvekutora coronavirus kuita zvepolitical weapon.
Inini bato renyu pane mashoko arakambosvitsa here kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Isu tapana kutoitana anonzi maconstitution aya, nekuti totarisirana zvekuti boka rezeki iri rinofanira kuti rirambe richitaura nemastakeholders kuti zvakamira sei. Dambudziko hombe ratinaro muZimbabwe inyaya yekuti ZANU-PF yakangotochinja kutoti ZANU-PF yangofanana nehurumende.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti ZANU-PF haisi iyo yakamisa sarudzo asi hurumende. Vati mitemo yenyika inofanirwa kutevedzerwa, vachiti bato reMDC Alliance rizire magweta avasi asingaboni achichikora mitemo inenge yadzipa nehurumende.
Yeah, ndikone kuti ZANU-PF haisi yakabhana ma yakapostpona ma by elections. Akapostpona ne government. So the difference between pa government ne the party. ZANU-PF haine inochokita ne ma by election MDC.
Vanoti vachaenderera mberi nesarudzo idzi. Dzama by elections vachiti ZANU-PF iri kuda kushandisa chirwere che-COVID-19 senzira yekujanyirira vanhu. Munoti chinazvo?
Nyaya yekuti kwanzi tichaenderera mberi, first of all ndoda kuti kana government ikati maborder tavhara, kana government ikati hakuna maairlines achapinda muZimbabwe nenyaya yeCovid, kana government ikati kune curfew nenyaya yeCovid, nezvakawanda wanda zvinenge zvichitaurwa negovernment, magovernment ese all over the world vakuita the same thing yokupasa mitemo yekuti pavanoona kuti pane lupo yokuti COVID-19 inowedzera manhamba vanofara. Ende kana vakaita foresee kuti muna November or December kune maactivities akawanda yeholiday time, vanhu vanenge vachitravhela vakawanda vachiita kupinda kupisa, kati kada kuti tiite maby election nguva idzo then stuff, zvinogona kukonzeresa kuti vanhu nokuti vanhu vange vachimuva from one place to another, zvinogona kukonzera kuti chirwere chenhengere cheCovid chipararire futi nyika yese. Ende izvozvo government inenge isingakwanisi kuzodii kuzvibvumidza. Saka kana government yati aiwa maby election topostpona tozokuudzai kuti muchamaita rini, ndo zvinotevedzekwa nevanhu vesima citizens yemuZimbabwe. I'm sure veMDC alliance vanogara vachitaura kuti they are law abiding citizens. Even Champisa anogara achitaura kuti ame law abiding citizen. Uye kuMDC tinoona kuti vazhinji vacho vane maprofessional yavo vanenge vamaloya. And haugoni kuti kana mutemo waiswa negovernment iwe somunhu anoziva mutemo uyo uchishanda nomutemo nguva dzose ndobasa rako uramba kuti handidi kutevedzera mutemo unenge uchiitika. Aiwa, tinoziva isusu kuti kana munhu asingadi kutevedzera mutemo unenge waiswa nenyika, shamhu inomunyu inenge yakamumirira, uita zvone nguva dzousaita wochiona kuti mutemo unokupandukira sei.
Avo vange vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vari parunare kuCanada neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Community zvizvarwa zveZimbabwe neSouth Africa zvange zvisingakwanisi kudzokera kunyika dzavo pamusoro pemitemo yekurwisa coronavirus vave kubvumidzwa kudzokera kunyika dzavo vasingaendi kumuzinda wenyika dzavo. MuHerald mekare makurukota ehurumende matatu nhasi anotarisirwa kuita musangano nemasangano anomirira varayiridzi kuti vaone nzira yekugadzirisa zvichemo zvevashandi vehurumende. Daily News rinoti nyika dzeUnited Kingdom neAmerica dzakurudzira zvekare kuti hurumende yemuZimbabwe ipindudze zvinhu zvematongerwo enyika pamwe chete nezvenyaya dzezveupfumi kuti nyika ibude mumatambudziko airi uye kuti nyika iwane rutsigiro rinobva kunze. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Bhozi isusu tanguva takuvara anofanira kutoitwa bhozi mai tanguva takuvara nenzara. Hapana munhu akambotenga chingwa chinosvika kuma$100 but tiri kuona zvinhu zviri kusvika kuma$100 hapana kana anything that can subdeveloper munyika muno. Chatatitomboona chitori nani, hapana kana one. Saka tiri kuti maelections ngaatoitwa bhozi tida kusarudza mutungamiri wenyika watinoda, kwete unodikwa, kwete unozvida.
Kazuwai, kazuwai pa Studio 7, makadiniwo. Kazuwai mose mose muri yeZimbabwe. Zviri kuitwa izvi nezeki zvichiitwa neZANU-PF nana kupe zvoratidza kuti muZimbabwe havatevere chinhu chinonzi maconstitution, havatevere chinhu chinonzi maelections, kureva kuti kana sarudzo dzose dziri kuitwa muno munyika vari kuriga. Zvapachena kuti Chigumba anoriga maelections. Saka akushandisa strategy yemarigiro vanta ma elections kuti anogadza vanhu vasina kuvhoterwa nevanhu. Ndivo kuti ndimi makakodzera kunge muri pazvigaro. Izvozvo zvatongova pachena chete nemuono iwoyo. Saka kana nyika ino ikaita hondo chigumba, akonzeresa hondo.
Mamuka sei komose vachiri Studio 7. Arikuva ndimufundisi vamoyo, regai ndingotaura mashoko maringe nokubatwa kwakaita President Donald Trump nechirwere checoronavirus, avo vari kurapwa nemishonga yakasiyana siyana. Aiwa, ndoda kungotenda ndichimwa kudenga kuite zvakanaka, nokuti hazvisini chitsva, nokuti takanzwa vaPresident Donald Trump vachitaura naye kuti muna October vaccine itanga kutestwa. Saka kubatwa kwavakaitwa necoronavirus takabva tangoti ndozvimwe zvimwe zvavairi vaziya, kuvakuti sezvo tinoda kuti vari kurapwa kuchipatara kana ivo vakarapwa vakapora, kududzira kuti chinyangwe nevanhu vese vaamerica vanenge vakutotanga kurapwawo nemushonga wakanga vachitaura kuti kutanga muna October vakisi yange yaapo. Saka kuona mutungamiri iye achienda mberi achitanga kurapwa kana kubayiwa mainjekishoni, zvinhu zvinenge zvakanaka kune veruzhinji, nokuti zvinhu zvakakosha kana leader akatanga abatwa ivo vanozoteverawo vakazongorapwawo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump avo vari kurapiwa pachipatara cheWalter Reed muguta reBethesda padyo neWashington DC nhasi vambobuda muchipatara vari mumotikari vachimhoresa vatsigiri vavo avo vakaungana pagedhe rechipatara ichi. VaTrump nemudzimai wavo vakazivisa nechina kuti vakange vabatwa necoronavirus. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti vaTrump vari kupiwa mishonga yakawanda, vachiti mishonga iyi ichiri panhano yokuedzwa uye haisati yave kuwanikwa kuvanhu vese vese. Vamwe vana chiremba vepachipatara ichi vashora zvaitwa navaTrump vachiti kumbobuda kwavaita muchipatara kunopinza vanhu pangozi, kunyange hazvo vange vakagadzirirwa kuti vasapomera vanhu utachiwana hwecoronavirus.
Zvatiri kunzwa ndezvekuti president vari stable, kureva kuti vari kurwara havo asi vari nani, havasi panhoo zvekuti havagoni kumuka. Vachiri kutambirwa zvisingade kuti titi is too early kana kuti ichiri nguva pfupi yakanyanyisa kuti tizive kuti mishonga yavari kupiwa iri kunyatsokuvabatsira here sezvo vachangoitanga. Imwe yacho somuenzaniso, umwe unobayiwa directly muvein remdesivir unoda kuti varambe vachiutora zuva kwemazuva mashanu. Saka hatingazivi kuti uchavabatsira zvakanaka here kunze kwekuti mazuva mashanu iwayo apera. Ndo patinenge tava kuzonyatsokuona kuti zviri kufamba sei. Asi pari zvino vari kutaridza zvavo kuti kunyange vava munhu ati kurei, mishonga yavari kupiwa iri kubatsira.
Tambonzwa kuti vambobuda muchipatara zvafamba sei apa, vanobvumidzwa kudaro here?
Aiwa, murwere anenge asingabvumidzwe kuti ampote achimbobuda achinobuda panze. Izvi ndezvematongerwo enyika. Munoona kuti vanhu vakawanda vakaungana paruzhowa rwechipatara cheWalter Reed vachivanamatira nekuvakurudzira kuti
pore nekukune kuchimbidza saka iwo semutungamiriri wenyika uye semunhu ari kukwikwidza musarudzo yekuda kuramba vachitonga vanofunga vaona sekuti zvakakodzera kuti vabude vandoonekwa nevatsigiri vavo asi dei anga ari umwe munhuwo zvake hazvitobvumidzwi zvachose kuti kana munhu wabatwa nechirwere checovid-19 kana kuti checoronavirus ungopota uchibuda panze hazvitombobvumirwi
pane mishonga yakawanda here yavari kushandisa
aiwa iye zvinoizvi vatrump ndingati pavakatanga kumishonga yavakatanga kupiwa inonzi monoclonal therapy inogadzirwa nekambani inonzi regeneron mishonga maantibodies maviri ari manufactured anogadzirwa nekambani iyoyi kazhinji tinoziva kuti vanhu vanoziva kuti muviri wemunhu unogadzira masoja ekurwisa chirwere chipi nechipi zvacho saka kambani yakaga inogadzira masoja anobatsira kurwisa coronavirus masoja iwayo anonzi regin covid 2 yakatanga kupiwa vakazopiwa zvekare rendisivia iyo yatinozivawo zvakare kuti semishonga iyi iyo monoclonal therapy nerendisivia mishonga ichiri kutraiwa kana kuti ichiri kuongororwa kuti inoshanda here haisati yanyatsokunzi yapiwa mvumo yokushandiswa nekuti ichiri kutestwa kuti ione kuti inonyatsokubatsira vanhu zvakanyanya here saka izvinezvi tingati vane monoclonal therapy vane rendisivia kouya dexamethasone yavawedzerwa saka tingati mishonga iyoyo iri mina ndo yavari kushandisirwa pari zvino uye vari kutorawo masupplements anosanganisira zinc nemavitamin supplements anobatsirawo zvakare kuti miviri wavo urambe uchibatsirikana mukurwisana necovid-19 iyi saka tingati munhu ari kutambirirwa zvakanyanya chaizvo chaizvo zvemhando yepamusorosoro kurapwa kuri kuitwa vatrump hakusiko kunongoitwa munhu wese wese apa vari kutora zvese zvavanokwanisa kuti vabatsire mukuru wenyika
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari parunare kuWashington DC nestudio 7
emuno muvarare akadiwa natichiputa pache vakanga mangara tuna matichaeni aiwiiwitamogotaki
saka mboka kambonetsa kanobva kumchakabvu Andy Brown sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi nhasi izuva rokucherechedza mabasa evarayiridzi pasi pose bato reMDC Alliance rinoti richaenderera mberi nesarudzo dzaro muna zvita tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti mhosvera zvakanaka